ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu kurume 28, 2018. Vashandi zviuru nezviuru vakarasikirwa nemabasa pasina muripo muna 2016 kuburikidza nemutongo wezuva petroleum vanonzi nedare repamusoro-soro vanofanirwa kuripwa mari dzavo nemakambani avaishandira kwemakore akawanda. Vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira MDC Alliance vaNelson Chamisa voita hurukuro nevagari vemuGlenora. Vanhu vosimudzira urongwa hwekuti hurumende isimbaradze kutsvaka kwayo murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore matatu apfuura vaitaidza mara kuburikidza nekuungana muAfrica Unity Square mazuva ose kubva na1 pm kusvika na2 pm. Vari kuda kushanyira hama neshamwari pazororo reEaster votadza kuwana mari dzinovakwanira sezvo mabhanga ari kuvapa mari iri pakati pemadhora makumi maviri nemadhora makumi mashanu chete. Bato rezapu rinoparura zvarichaitira vanhu kana richinge rakunda musarudzo. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika mukuedza kusimudzira nyika kuburikidza nekunotanga mabhizinesi kana kunoshandira makambani ari munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 1386 0 6080 15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.